manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 23/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi uri kuitwa nemarokwafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeAl Jazeera nhasi yaburitsa ongororo yeuori unotyisa unonzi uri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende zvichinzi zvine maropafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda. Al Jazeera yaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1 The Laundry Service. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Va Yubert Angel vakadomwa semumiriri weZimbabwe asina hake nyika yaanomirira kana kuti ambassador at large navamunangagwa vari pakati pevanhu vakabatwa mumambure aya vachitenda kuvatori venhau veAl Jazeera kuti ndivo vanoshandiswa kuchenesa mari dzeuori. Izvi vanoti vanoita kuburikidza nekutenga goridhe muZimbabwe vachishandisa chigaro chavakapiwa navamunangagwa kuti zvive nyore. VaAngel vanoti vanoshanda nemumwe muzvina bhizimusi vaRicky Dolan vachiti vamunangagwa vanoziva zviri kuitika uye vanotenderana nazvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori ndiva Kamlesh Patni vanopomerwawo mhosva dzekuita uori une chekuita negoridhe zvekare kukinya kuma 1990. Goridhe iri rinonzi rakatakurwa kubva kuZimbabwe pasvondo rega rega richiendeswa kuDubai. Mumwe ari kunzi ari kuita zveuori ndiva Simon Rudland choroma yemuZimbabwe ine kambani inonzi Gold Leaf Tobacco. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanova Maya vamunangagwa vanonzi varimowo mutende iri. Vanhu ava vanonzi vanoshanda neRBZ asi vaPatney navaRudland vanonzi neAl Jazeera vave kuramba kuti vari kuita uori. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vakatiwo havanei nechekuita nezveuori uhu. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa muzvare Rushwaya vati regai tione painoperera then I will comment. Hatina kukwanisa kubata vaAngel vaMacmillan navaDolan. Taedzawo kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi nharembozha yavo yanga ichingorira. Mupepeti mukuru webepanhau repadande mutande reNews Hawks vaDumisani Muleya vati zvinhu zvinosuwisa kuti mutungamiri wenyika ari kunzi anoziva zviri kuitika.
Dokumendi yeAl Jazeera yakataridza zvagara zvichizikana nevanhu vakawanda asi vasina evidence yacho vasingazivi mashandiro evanhu vari kuzviita nekuti vanoshanda naanani. Manje taakuziva kuti ndivanani vanoconstituta network yesyndicate yemagold smugglers, the mafia yacho taakuiziva nemazita kuti ndivanani nevanhu vanoshanda navo nekuti vanoshanda sei.
Vatiwo
vanhu vacho ivavo vari kuzviita ivava vanhu vari connected na President Mnangagwa, vanhu vari around him vanhu vanoshanda naye nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu some of them are related. So ndiyo zvinonyanya kushamisa izvozvo kuti kana zvichiitwa hure akadai uchiitwa nevanhu vari around the president, nyika iri kuenda kupi?
Asi vachipawo pfungwa dzavo, imwe nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza vati
Al Jazeera yakaita zvayakaita kana kunzi kufeya feya vana vekuZimbabwe vazhinji vakatarisana nevana vaiba, vanhu vaiba goridhe, vaiba mari, vaiendesa mari zvisiri pamutemo. Hazvinei nebato rezanu PF izvi. Zvinhu zvangoitika, hakuna nyika isina matsotsi, ine matsotsi ayo. Saka vanhu vari kutaurwa ne Al Jazeera nenyaya yacho yese pamwe chete hairatidzi zvinoitika muzanu PF, haina kumiririra zanu PF and hairatidzi zvinoitika muZimbabwe. Zvinongoitika sevanhu vashoma shoma vasarudza upenyu hwavo hwekuba sanga vari kutaurira pamusoro pemurungu uyu nepamusoro paambasada wedu ava, but hazvireve kuti ndo zviri kuitika mubato. Kune vanhu vanoparawo mhosva, nyika zhinji dzinopara. Tinoziva zvakaitika kuAmerica panyaya yeCovid kuti vakabatwa vazhinji vemuhurumende vaba, kuEngland ndo zvakaitikawo izvozvo, kuBritain, nyika dzakawanda kune vanobatwa. Ndosaka kune mutemo wacho unodzivirira uori. Saka vari kubatwa ava kana zvichataurwa neAl Jazeera hazvinei nebato rezanu PF. Zanu PF hatina chatiri kutya, tiri kutofara kuti zvikabuda senyika yeZimbabwe titsvage vanhu vavo, tiongorore, tifeyewo nepedu, tiferefete, tibate mhondi idzi, mbavha idzi dziende kujeri.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vakurudzira kuti patorwe matano nekuti
chekutanga tinotenda ivo veAl Jazeera nekubatsira kuyanika dambudziko iroro reuori nekuchenesa mari dzakasviba. Idambudziko guru ratisingafaniri kutarisira pasi kana kutendera kuti vanhu vangotaure zvodarika zvakangodaro, nekuti idambudziko riri kukonzera kuti migwagwa yedu iite sekuti nyika yanga iri pahondo kwemakore makumi mana adarika. Idambudziko riri kuita kuti vazhinji varasikirwe neupenyu hwavo, nekuti hurumende inenge isina mari yekuti itenge mishonga nekugadzirisa zvinetswa zviri muzvipatara.
Vanokokera mabasa nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vatiwo
muZimbabwe muno kuti ane dambudziko rekuti panongochakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumatare dzimhosva, nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chachofanira kuziva ndechekuti vanhuvo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende, ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe. Ndokutaura izvizvizvi, asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kuunzi chiri kubuda mufirimi iroriri, hurumende ichadzidzawo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda nenyaya yeuori.
Mari iri kunzi iri kubuda munyika iri kusvika $1.8 billion gore negore, zvichinzi $1.2 billion iri kubva kugold. Zvoreva kuti pamwedzi woga woga tiri kurasikirwa ne $100 million gold iri kubuda kunze. Takanzwa minister Home Affairs zvichitoshitaura kuti tiri kuda kupawa maresources ekuti tirwisane necorruption, nekuti tiri kurasikirwa nemari yakawanda yekusvika $1.2 billion kubva kugold pagore. Vachitaura kuti hurumende iri kuda kutenga motor vehicles zvosvika 500. Imwe mari vari kuda ndeyekuinvesta into technologies dzinostopa corruption. Saka chiri kundifadza hapa ndechekuti veAl Jazeera vaakutibudisira pachena kuti mari iri kumbobiwa sei. Tisati tapedzerwa mari yedu zvedu kutenga mota dzosvika 500,
nezuro bazere Reserve Bank rinoona nezvekufambiswa kwemari refinancial intelligence unit rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti riri kuferefeta vaAngel navaAwan Macmillan nezvarinoti huori mukufambiswa kwemari zvinogona kukonzera mabasa eutororo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vanoti panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wekusimudzira kodzero dzemadzimai, zvakakosha kuti madzimai awane ruzivo rwekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kana kuti mental health, vachiti ivo nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzemadzimai vachange vachisangana kupera kwemwedzi uno muHarare vachiziya matambudziko anosangana nemadzimai anogona kupa kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane. Musangano uyu uchange uchikokerwa nemunyori wemabhuku muzvare Francisca Mandea, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada avari munyika pari zvino. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 naamai Munondo nezvenyaya iyi.
Musangano uri kwemugovera tichipemberera uyezve nekuvhara nemhemberero yemwedzi wemadzimai wamati. Tiri kuti isu semadzimai tine zvakawanda zvatinosangana nazvo zvinoremera mwoyo yedu mukugara kwatinoita nemukurarama kwatinoita. Saka nyaya dzetroma nenyaya dzezvinonetsa mwoyo yandingati mental health pachirungu ndiyo nyaya yatiri kuunganira iyoyo semadzimai tichidzidzisana kuti kana tida matambudziko anoenderana nezvinobata mwoyo nepfungwa tingawasangana nayo semudzimai unokwanisa kudii nezvipi zvaunokwanisa kuita kuti zvikubatsire. Saka tinodzidzisa tichapa kumadzimai akasiyana siyana achauya paungano iyoyo tichivabatsira kunyaya dzecounseling tichivabatsira kuti tinoresponda seko kuzvinoitwa zvatinosangana nazvo uyezve mwoyo yedu ingachengetedzeka seko pakurarama. Izvi madzimai vakaremerwa zvakanyanya vanosangana nemhirizhonga dzakasiyana siyana asi apa kudzikana kuti ehe tinochema tinodii asi pane zvatinogona kuitawo semadzimai kuresponda kumental health issues ikoko kana trauma ichinge yauya vamwe vanoziva upenyu hwavo mavelai vamwe vanoita zvakasiyana siyana tiri kuti aiwa hakuti kuguma kweupenyu ikoko asi tinofanira kunge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko kana kuti zvinoneka zvinopfuura mifumo yedu inofanira kunge yakachengetedzeka.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuno kunew york kumusangano mukuru wecsw 67 uchangobva kupera pane zvamasangana nazvo here madzoka munyika zvamungati makadzidza ikoko kunew york zviri kukubatsirai?
Ehe kunew york ndakanodzidza zvakawanda ndadzoka kuno kunyika yedu yezimbabwe ndakaona kuti tichiri pakati sarire pamaringe nezvikwanisiro zvatinokwanisa kuwana munyika yedu asi ndakanangana nedonzo remadzimai nekuti csw yainotarisa zvakawanda uyezve ndakamirira vadzidzi vari mumakoreji aya ndikaona sekuti zvandakanodzidza ikoko nyaya dzekuti vasikana kana kuti vana kana kuti madzimai panyaya dzedigital netechnology ndikaona sekuti isusu generation yatinoshanda nayo vastudent ndozvavanonyanya kutarisa sei asi takaona kuti kune mhirizhonga inonyanya kuitwa online asi ndirikuona sekuti tichakasarira zvakanyanya kuno kunyika yedu panyaya yezvikwanisiro zvakaita sekuti intaneti kana kuti mitemo chaiyo inochengetedza kuti kana munhu achinge amhirizhonga online kana kuti zvinoenderana netechnology anokwanisa kuzviita sei ndikaona sekuti tichiri takadzidza kuti tichiri takati sare mumashure zvishoma hongu mutemo taanawo wedata protection act back zvikona sekuti pakuzonya kuti tichinyatoshanda uyezve nemamiriro akaita upfumi hwedu wenyika tinenge tichiri kumashure zvakanyanya.
Vanga vari mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faini yekupaka motokari muguta reHarare, kanzuru yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motokari yake isati yatorwa nekanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuzeyanyaya iyi vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo asi vati vatora danho rekuti vachairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru
taona kuti chaji chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat saka chaji iyo iyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claim charge $65 saka vanhu vakungobhadhara $55-$67 iyoyo claim yobva yabviswa obva abvumidzwa kuenda mberi nezvaanenge achiita kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndoo panozouya mamwe macharges
kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faindi yemadhora $50 nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora $32 US$132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamavela Skumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika
sa $57 ndiri kutoda kutosvika pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo
izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Hiwayo
asi hatisikuwirana pakupa 3 hours kwavaita nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari
vamafume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho
tichakonsulta mamotarisi tapa instruction kufinance committee kuti muchiguva chidiki diki iite maprocesses ekuchinja mabudget edu processes emutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana mafigures anobva iwo kuva nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa kuministry vobva vatitendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera
vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa necity park haipinde mubudget rekanzuru asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yerufaro stadium vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare residents associations varuben akili vati izvi zvakanaka asi vagari vanofanira kuziviswa
tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu
vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafaindi anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka
vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino isesi hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifairwa asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari
hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yecity park uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vajulai moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
t tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru mukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vari kukurudzira mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rakatambirwa nedare reparamende yavo rinoomesera vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvehungochani. Bhiri iri rinopa chirango chekugara mujeri kweupenyu hwese kune vanenge vabatwa nemhosva dzehungochani. America yayambirawo kuti ichatemera Uganda zvirango bhiri iri rikave mutemo. Hurumende yeEthiopia yadoma mumwe mukuru muchikwata chainge chakaipandukira chePeople's Liberation Front vaGetachew Reda kuti vatungamire dunhu reTigray mushure mekupetwa kwenhaurirano dzakanangana nekupedza hondo munyika iyi. Hurumende yakabvisawo chikwata ichi pane zvikwata zvinonzi zvinopfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations nezuro. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato ezvematongerwo enyika atarisana nekusarudza nhengo dzichapinda musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary election, asi achisiyana panzira dzekushara vachaamirira. Bato reZANU PF riri kuita sarudzo dzaro dzemaprimary mukupera kwesvondo rino, nhengo dzebato iri dzichisarudza vadzinoda kuti vange vachimirira ZANU PF musarudzo dzegore rino. Musarudzo dzemaprimary dzichaitwa nyika yose. Vanhu ava ndovachazokwikwidza vachimirira bato reZANU PF kana vakanga vabudirira mumaprimary. Ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rakatozivisa kare kuti rwendo runo harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary dzajairwa, asi kuti richashandisa nzira itsva yekusarudza nayo vacharimirira musarudzo kubudikidza nevanhu vemunharaunda, madzishe pamwe nemasabhuku avo vachadoma vanhu vavanogara navo vavanoziva kuti vakakodzera kuti vange vachimirira bato iri musarudzo. Bato reMDCT notungamirwa navaDouglas Monzora rakazivisawo kuti richaita sarudzo dzemaprimary munguva pfupi ichatevera. Asi mubvunzo mukuru uri pakuti nzira dzichashandiswa nemapato ose kutsvaga vachapinda musarudzo idzi dzine gutsa ruzhinji here. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe nenhengo yeZANU PF vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti gutsa ruzhinji iri papi panzira yeZANU PF yemaprimary.
Pane zvematongerwo enyika kana takatarisana nemisangano yeZANU PF zvanyatotaridza kumunhu wese kuti chinonzi demokrasi chii, uyezve vanhu vanosarudza munhu wavanoda kubva kuna kansela, MP, seneta kusvika nekuna purezidhendi. Saka ni mugwera imbuna mbuna. Ati zatini ungezwa na mahunga hunga kredi zaini pachiru. Kuna mwe mapake zaidi wane zaidi zaidi zambe itika. Tinoza zaidi kila chaita. Saka hegeke uni kila cha shiti hili.
Dr. Zembe, nyaye ma primary elections nesu ataurwa na wa Chiru Manzu.
Kungango wa kurewa. Kita lori tadi sabatori zani PF kubwa 1963 para kawamba. Kita lori tadi sabatori awasa tuwa kwa nisa kuita sarujo. Ye nange mutange. Mubatu mavo. Nange mutange inenge ine mirao. Yaka imbana. Mirao ino gusa mengo zomsangana. Uye ichu unzama uilirano. Kino zwa kese kutisa mbuzose zakaitua. Patele zani pia furichina Robert Mugabe so mpunga mili. Hapana mapite akaitika. Mbake iloro. Asi akiti ukutine mapite enambi yokutanga ndo ukaimari. Nezo tayana wa mnangagwa. Hapana kwa watangosha wa mnapite kutu. Ningi wamilana ningi. Wanosha randa ya wa mboka. Wazoa na mahoza akatidi ningi. Wazoa na akatidi ningi. Saka zote zaude ijiwa nishini inoendo kumezu nilia kumakanzi wa ano kuma mwanda ya kwa lame zaude ilawa ushikiru shawa kuru wacho
Vashiru Manzu tiruku wana uti wa zembe wa ruku poka nane zira ya mruku tawara ilu shansuwa ne batore zano PF koyo nzira ilu nzicha shansuwa ne triple C pane zokuti wano wano nzimira ya kushire kwa ningi monoti
ili genji kande nda pindula shawanga wa chita wa mbeku nga wanya kutu zaude kizano PF ino sarutala mgae sii Iye zino zanu pie ya kapri ya mabalo tipepazi. Nalani awaitu wanita kumiri ya sama kantina. Zani ila ago yomeguera. Ndeo wanige la chitaru kwa. Nalani umu wadipimumu. Saka shua shua ndepi demokrasi inepura izezo. Tuche ndakumea ata wa yeti kusini. Mwongi mzaiku chishinu zakambo iti kaseko kuzi wano. Wano sarja munu wa wano da. Wano ila wano atendipayi wa tei mvileji. Avi hiki chiki kuti wano watinga zivani. Wano sarja munu wa watinga zivi. Kyo kama sei.
Pindra iti mwe Dr. Zembe.
Mwongi mwongi kawoso mfuzo. Kuti wanchiru manzu. Wanga kita ere mwiri wakuti zaka faba sii ina kurume gorela pera pama by election 19 out of 26 daka uli wane si zaka faba sii wanga kia kuzita mbili ya demokrasi umipato isina kuzume kwa mwika yae isina kutazitete kita ere wa wanga kia ziwa ulezi utongi wena nge mutange wa matike ujekerele
Vachiru Manzu, pane wano gununguna musarudzi hizo dzamuri kutaura dzinonzi dzine demokrasi dzezano pia kunza kuti vari kumusoro vanoshandisa simba ravo zvakare kuimposa kana kugadzika makandidate anenge asingadiwe nevanhu saka demokrasi inozobuda papi
vanhu vasati vataura nyaya idzi vakandimiri ngavazive kuti kumbiro romutemo wezano pia Raka mbomira sii, lano rizu kutere, ndo kutiva kukwanta kukomenta. Iye zile mkandrati ya mkanya, raka wometa singa kutinka, lano kutaronezi kipu sii. Asa awasiri nengo ye kipu sii. Saka nizimu nguwa kipu chambi siya mashoko ye kipu sii. Zeba kana kipu sii, hili hiyo yanga kizitea urira.
Dr. Zembe.
Kana jolita shokusha roza umende ino bamuano. Wacha nitano gwana koko, razindu koko, to gara se chisarwa jesu, wadu yonzi wa sikide.
Awango wari nyanzu mune za matonge ruwe nyika wa shitunga mira batore Democratic Party, Dr. Urai Zembe. Manzuo za kari kuva kunengwe zano PF wa chuongo raza matonge ruwe nyika wa gazira churu manzu. Baviri ava, wanga wari parunare mwarare ne Studio 7. Mchirongwa chedu che live talk women's round table na 8 PM nasi tiri kutaura nemadzimai nezvekukosha kwemwedzi uno wakurume wakanangana nekuwanisa madzimai mikana nekukurudzira kusimudzira kuremekedzwa kwavo Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tisati tasvika ikoko, timbokupai zvakare misoro yenhau dzanhasi. Al Jazeera inoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi uri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe, asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwaMurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So we see cut this